Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchengetedza mahealth workers hachisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno.
Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva munyika dzavo.
Hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu hasi wedu, hatidi. Isu toda mambo weimba kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
Bato reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza, iyo richisiya akasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora zvakadzama nyika dzinotorera dzimwe nyika vashandi vadzo. Vachiparura nezuro musangano wechipiri weZimbabwe Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action, vaChiwenga vakashora nyika dzavanoti dzinotora vashandi vedzimwe nyika vachikonzera matambudziko makuru kunyika dzinobva vashandi ava. vaChiwenga vakati iyi imhosva iri kuparwa kuvanhu vese pasi pose, kana kuti crime against humanity. Vashandi vemune zveutano vanonzi vari kubuda munyika nouwandu hwavo vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika pamusoro pekuma kwakaita zvinhu muZimbabwe uye mihoro mishoma yavanopiwa uye nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuti Zimbabwe imise vanhu kubuda munyika inofanirwa kuvabhadhara mihoro yakakwana uye ichibata vashandi nenzira yakanaka, kwete kuvamanikidza vanhu kushanda vasingawani zvavanofanirwa kuwana.
Basa rekuchengetedza mahealth workers munyika ibasa rehurumende yenyika iyoyo. Hatingape umwe munhu ari kunze uko mhosva yekuti arikurutirei vanhu kune dzimwe nyika. Nyika dzose dziringorekruta kwese kwese, inongori dog eat dog. Asi nyika imwe neimwe inofanira kuisawo maconditions akanaka ekuti mahealth workers ayo vagare imomo vasabude. Zvinoreva kuvapawo muhoro wakakwana nokuvandudza zvipatara zvacho kuti vanhu vashande vakasununguka, vane zvikwanisiro zvose. Vanhu vemuZimbabwe havadi kubuda munyika yavo, havadi kusiya Zimbabwe vachienda vanoshanda kumwe vanoshanda senhapwa. Vanoda kushanda muno muZimbabwe, asi vakaona zvisingaiti, mari yavari kupiwa isingakwanisi kuendesa vana kuchikoro, isingakwanisi kuti vadye vachiguta, isingakwanisi kuti vaonewo kuti takaenda kuchikoro tikaachivha zvakati. Vanotarisawo kunze kavona kuti hapana imwe nyika here ingakwanisi kutipa zvatinoda, voona dziriko voenda.
Dr. Madzorera, hurumende ingaita sei kuti vashandi vemune zveutano vasabuda munyika neuwandu hwatiri kuonawo?
Kuchengetedza mahealth workers hachisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno. Sezvavanotaura pachirungu vanoti izvo, if you want the sheep to come and graze on your side, plant greener grass. Dzinongogara dzakauya kusaidi kwako kuzofura ikoko.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Bato rezanu PF riri kupomerwa mhosva yokupindira mukusarudzwa kwemadzishe isingatevedzeri zvinodiwa nemhuri, chivanhu, tsika nemitemo. Mwedzi mishanu yapfuura, mhuri dzose shanu dzekwamugabe kumasvingo dzinoti Mudavanhu, Dumbu, Chifunhu, Haruzivishe naChikane dzakabvumirana kuti muzvinafundo Emmanuel Dumbu ndivo vachagadzwa saishe mugabe, asi hurumende yakapindira ikasarudza wainoda uyo anofanirwa kugadzwa saishe mugabe nhasi. VaHenry Makusha vekuimba yaChipfunhu Mugabe vaudza Studio 7 kuti izvi ndezvematongerwo enyika zvisisinei nechivanhu. Vanoti kune mamwe marudzi sekumatebeleland vanoti kana ishe akafa mwana wemufi ndiye anotora ushe, asi vachiti kuvakaranga ushe hunofamba kubva mune imwe imba huchienda mune imwe. Vati kana hurumende ikagadza ani zvake anenge ari ishe weZANU-PF kwete wevanhu vekwamugabe.
Une zvapanyaya yaushe ndeyokuti uyu mambo arida kugadzwa mangwana, ndimambo wamateerera baba vacho vakashayika 2009 14 October. Saka umambo hunofanira kuchinda kune imwe imba yepadumbu. Zvino vakuru vakuru voshandisa mapolitical powers kubvita murume uyu kuti adzokorodza, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Isu tive zvisina, hatisi kumubvuma, hatimudi zvachose, hushe hwochinda kune imwe imba.
Veruzhinji munharaunda yenyu vanoti nenyaya iyi?
Venharaunda havachatodi utongi hwake because vari kuti ngaachibva, asi savaranda havana zvavanokwanisa kuita. Asize seutongi hwashandisa apolitical muscle zvokwadi havana zvavanokwanisa kuita, vari kutoti kwenyuye dzimba dzimwe madii because inguyudhini imba yamuda vanhu vari kuti aiwa mwana anga achitoni wekufinyirira baba vana mukoma variko. Takapawo baba vacho vacho vakashaika, saka hauchengwa huchinda kune imwe imba, hushe hwetiske hwamadzoro edzimba.
Makambotaura nehurumende here pamusoro penyaya iyi uye vakati kudii?
Takaenda zvokwadi, takaenda kuna vachagamira revenue minister, tikaenda kuna minister of local government vaJulai Moyo, tikaenda kuna vaziyambi vejustice, tikaenda kuna vacharumbira, tikasika nokuna vamunangagwa jaivo president, asi zvokwadi havana kudavira. Vanoti ndo vakatosaina, asi ava vakataura vachiti ivo aiwa zvareseka Attorney General. Takaenda kuna Attorney General tichiti haini segetari hurumende hamuoni here kuti hapana kufamba zvakanaka? Vakatiwa hapana kufamba zvakanaka, asi tokashamara vachiti zvingazvienderei mberi. Hatizi kuti munyika muchino mutemo here wechivanhu sezvisina kuita zvese haichashandi here? Umambo hwahwo munhu wane here? Wangobata utobata zvakose.
Saka munoona kuti nyaya iyi yava yezvematongerwo enyika kwete zvechivanhu?
Nyaya iyi ndezvamatongerwo enyika, iri kushandira zvematongerwo enyika. Nokuti kana yapinda vana vachadzamira yatova yematongerwo enyika, nokuti vanosarudza umambo muconstitution chiefs council vakauya musi wa31 October, vana vachitanga, vana vaserima nana hema, tikasarudza tikavapa imba yekwadumbu. Asi takashamara iko zvinongo tinoriya imba yatakaramba 2017 yakaitwa zvechikosi yamadzitanga angouya zviri kunze kwomutemo, vakatenga-tenga vanhu. Asi hurumende ikati hangakudzokeze, asi tadzokeza takavapa imba yadumbu. Daivo chavasingadi kuda ziprofesa nekuti vanomusiya kuti wakanyanya kudzidza, ndozvandavona ini.
Zvino moita sei nenyaya iyi payasvika apa?
Nyaya payasvika tirikuti kana hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu haasi wedu, hatidi, isu toda mambo wedu wemba. Kutredishina nekumamba kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
VaHenry Chipfunhu vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Taedza kubata gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira, asi nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kukokera kugadzwa kwaishe Mugabe nhasi mumasvingo. Vaimbove mukuru wemauto erisunungugo eZipra, Lieutenant General Lookout Masuku, vakarangarirwa nezuro chitatu apo vakasvitsa makore makumi matatu nemanomwe kubva zvavashaya. hatina kukwanisa kubata mtaurere wezanupf wa Chris Mtsangwa sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa asi Evans Zininga weStudio 7 abata mtaurere wezapu wa Musongelwa Ndlovu.
Ndinotenda nemukana wamandipa nhasi tinocherechedza zuva rakafa Lookout Masuvu mugore ra1986. Lookout akafa ari mujere repari renyato akasungwa nemangetani akasungwa nebato rezanupf naRobert Mugabe nemhondi dzaaishanda nadzo dzinosanganisira vakutungamirira nyika iko zvino navachiwenga ivava. Tinocherechedza gamba guru rakatungamirira bato rezipra muhondo yerusununguko.
Mabasa amunotaura nezvawo akabatwa navamasuku ndeapi?
VaLookout Masuku vakashanda kusunungura nyika kusvikira General Peter Walls vaitungamirira uto reRhodesian Front vavaremekedza kuti vakabatanidza uto rezipra neravo vaigona kutora Africa from Cape to Cairo. Zvichiratidza izvo kuti uto rezipra rarasimba chaizvo.
Saka zvinoda kutarisiswa nekudzidzwa neveruzhinji ndezvipi muzuva rakaita sanhasi muchiyeuka upenyu hwava Masuku munhoroondo yeZimbabwe.
Tichicherechedza zuva ravakafa, tinocherechedza zvekare kuti avo vakaita kuti Lookout afira ari mujere ndivo vakabata masimba muZimbabwe nhasi. Ndivo zvekare vaisa Job Scala mujere asina zvaakapara. Nhasi chiri chitatu nezuro mausiku vakasunga vaAndrew Ndlovu, umwe angari bato reuto rezapo iko zvino ari National Security wezapo. Vakamusunga kuBulawayo vakamutora vakaenda naye kuHarare zvakare pasina zvaapara. Mhosva yaapara ndeyekuti ari kuzapo, zvakare ataura nenyaya kuti vakaba goridhe ngavasungwe. So tinocherechedza zuva rineri tichiziva zvekare kuti mhondi dzakauraya Lookout dzichiripo dzichiri kuendera mberi nemabasa avo euori nemabasa avo euroi. Isusu sezapo tinoti mwana weZimbabwe wese ngaasimuke aratidze kushinga kwakafanana nekwavaLookout Masuku, nekuti vatakabvisa vachena vari kutonga iko zvino vakuita mabasa anodarika evachena.
Avo vanga vari mutauriri wezapu munyika vaMusongelwa Ndlovu vari parunhare kuBulawayo naEvans Zininga weStudio 7. Vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere nemakumi mashanu nevasere kauti 358 vanonzi vabatwa nechirwere chekorera muZimbabwe. Gwaro rebazi rezveutano rinoratidza kuti kusvika nechipiri chapfuura vanhu gumi nemumwe vange vabatwawo nedenda iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Isu vamwe hatisi kukatyamadzwa nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera, nekuda kwekuti zvinokonzera kuti korera ivepo hazvisi kugadziriswa uye hazvisati zvanyatsogadziriswa. Tinoziziva kuti korera chirwere chetsvina, saka chinhu chikuru chinofanirwa kutanga kugadziriswa inhau yemvura. Vanhu ngavaoniswe mvura yakachena yekunwa, yekushandisa, kouya nhau yemarara kunyanyanyanya mumadhorobha. Makanzuru ngaaite kuti marara anga achitakurwa nenguva. Touyawo zvekare mumadhorobha tiri kusangana nedambudziko remasuweji anongoputika aya dzimungu achitora nguva yakareba asina kugadziriswa. Saka zvese izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hurambe huchikwira.
Chanyanya kuita kuti chirwere ichi chiite sechaakuti kwirirei munyika chingava chii?
Chiri kukonzera kuti chirwere ichi chipararire nyika yose ndechekuti nekuda kwekuti veruzhinji havasi kuwaniswa mvura. Tinoona kuti veruzhinji vave ku kurarama nekushandisa mvura yomatsime. Matsime mazhinji haana kunyatsochengetedzwa. Izvo zvinoramba zvichikonzeresa kuti vanhu varambe vachisangana nairo dambudziko irori ratinaro rekorera irori. Toyawo zvekare mumadhorobha. Tiri kuona kuti madhorobha mazhinji vanhu vakunochera mvura kuzvibhorani. Zvibhorani izvozvo zvizhinji ndozvimwe zviri kuonekwawo zvekare kuti zviri kukonzeresa iro dambudziko rekorera irori, nekuda kwekuti zvibhorani zvizhinji zvine utachiwana hunokonzeresa korera. Mumadhorobha hamuna kunge makagadzirwa kuchinzi vanhu vashandise mvura yemuzvibhorani, kwete, nekuda kwekuti mudhorobha mune pollution yakanyanya. Ingave nyaya yemasuweji anenge achikanganisa mvura iri pasi, ingave iyo nhau yemarara anenge asingatakurwe nenguva. Zvose izvozvo zvine kuita kuti mvura dzemuzvibhorani dzinge dziri mvura dzisina kunyatsochengetedzeka, dzisina kunyatsochena.
Avo vange vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichabetsera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa panopera magwaro avo eZimbabwe Exemption Permit, asi ichitiwo ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji havazi kufarira zvekudzoka kumusha. Chronicle rinoti bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Services Unit ravhara maakaunzi evarume vana vanonzi vakaonekwa muvhidhiyo yeAl Jazeera vachitaura pamusoro pezvekubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe uye nezvekuchenesa mari. Zimbabwe Financial Intelligence Unit inoti yatora maakaunzi aKlopas Chidodo, David Chirozi, Mehluleli Dube na Frederick Kunaka. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuswera chingogwa netripusi makufeni masikati manheru makufeni masikati manheru ngatiri kuchingoswera uchingoti masikati manheru masikati masikati manheru chingogwa netripusi uchitadza kutaura neyamunangagwa zvinongori pachena zvinongori tagwana nadifashon java kuti tinotumwa nemutungamiri wenyika zviri pachena chena zvinongori tagwana nadifashon java zviri pachena muri kudii kuzvitaura zvamunangagwa muri kunzvenga zvamunangagwa muri kunzvenga muri kunzvenga muri kuona kuti hapana wetripusi apa akawanikwa achiba gold kumafinya onza kuti munangagwa anovhoterwa nani 2020 hakuna munhu anovhotera munangagwa 2023 I feel shame for you munogwadza mani vanhu vezanu ps manini chekusiya nezvegold zviri kudiwa munyika tsapapana chamisa dzinyasana chamisa dzinyasa nevanhu vetripusi bva muchatisunga goro netese mutovaka zimbabwe ngaive jere yese yese zimbabwe ngaive jere chauzivoera vese mazimbabwe ndese mujere imomo tigoona kuti kesa ramuchitongana nezvino sikala makamuvharira hamutomboda kuti sikala abude makavharira sikala sikala tinokushingisa mauri imomo shinga sikala zvinopera chete zvichapera chete jobu sikala shinga tiri kushingisa isu macitizens.
Ini zvangu ndinoda kungoti kune vanhu vezanu pf munofara zvikuru kana muchinzwa kuti akafanira kubarigarisa spokesperson wedu Fadzaya Mahera abatwa nemhosva, asi imi kuti mutaure nyaya dzegold mafia ZBC haitauri kana ana Herald na Chronicle hakuna anotaura nyaya dzegold mafia. Zviri kunzi vanhu vezanu muri kuba goridhe muchiita zvemoney laundering hamuzvitauri. Kuna mushaya mashaya munhu akabuda uyo scot on camera on video achiti chamisa masidai nanhasi haana kusungwa, asi nyaya yekunyora patwitter ndo yamunobatira munhu nemhosva. Job sikala nanhasi mutungamiri rachimo nanhasi mujeri haasi kana kutongwa haasi kana kupuwa bheyo. Ndo zvamunofarira izvozvo hazvina kunaka zvachose. Veduwe kune vese vari kuteerera audio both zanu pf and opposition ngatiregistei kuvhota tibvise chihurumende cheumba vaichi. Ndini maridza pajobek.
Vatsigiri vezanupiefu dai vambomira guke nemutoriro nekuti mumwe wenyu haangataure kuti tagadzira madhamu uye chasara hungochana. Kuzvinoratidza urwere hwepfungwa, tifanirwe kusiyeka munhu tofanirwa kutomunzwira tsitsi.
Ndoda kuzama kutaurawo kuti kwete munyika yezimbabwe haisi ZANU-PF chete inofanira kunge ichitonga. Tese tiri zvizvarwa zvezimbabwe. ZANU-PF hatichada. ZANU-PF ngaiende. Igirai ipaiwo mukana vanoda kutonga vatongewo, nekuti ZANU-PF yatadza yakundikana, isu hatichadisi. Kana tikabvunza Zimbabwe yese, hapana kana munhu wani achada chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ngairongedze mabhegi iende. Taneta nembavha weduwe. Hei.
Zvinongo tangibadzi mari ariko mari achapindira. Majobs kana ngavashinge vakadaro. Nguva yapera zvinezvi taakuenda kumagumo. Hakuna chisina magumo. Chisu tine mavambo chine magumo. ZANU-PF ndokuenda kwayo kundokupera. ZANU-PF zvinezvi nguva yakwana manje. Zvekuti mukomana apinde nguva yakwana ndonguva yachachitorini. Pari kuonega idhimoni zvekuonega iro. Vashungurudzwa nekwemakore munhu asinganyara akaita sei.
Uyo ari kuti pamberi nezanopiyo pamugara ngaapinde muofisi uyo anonge anotopenga zvekuti rodhi tiri kugadzika zvetinozozviona kumberi. Tinoda mari yedu isusu yemunyika medu yatinoziva kuti imari yedu, kwete kukwira tishandisa mari dzevamwe. Ngatingomuchinja mudhara wacho naambozorora tingoona kuti kozvimwe zvinouya pamberi kana mudhara azorora ndazvipi. Ndo zvatinongochemera kuvanhu ngavakurudzirane kundovhota.
Aya majaji handifunge kuti majaji akaenda kusikora akaita low chaiyo, akastada low chaiyo chaiyo. Hapana zvinozivikanwa chemurudziwa ashandisa ipapapo. Majaji andi anenge angobva kumaprovincial chairman akupiwa kutoitwa jaji nezanupiyo. Fadzai maerero asiri akatora vhidhiyo iyi. Handiti vhidhiyo yakatopiswa mumagurupu papi nepapi iye kwakuzongoiposta. Because fadzai maerero ari popular, vanhu vakabva vangotarisa taisa vamwe vacho vatanga kuzoiona pana fadzai maerero. But asiri akatora vhidhiyo. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, auraya mwana. Takazviona tese pavhidhiyo vachinzi auraya mwana, auraya mwana. Mupurisa wekumbare kana kuriko kwazvakaitika ndisingakanganisi. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, but asi fadzai maerero aidaro, asiri akatora vhidhiyo. Saka zvinhu izvo zvaifanira kutariswa pamutemo kuti munhu akatora vhidhiyo at first painzi chii. Handiti kwete kuita lolo dzakadhakwa emanwere. Manwere wenyu haasi loya dofu. Anofanira kuzotosungwawo nemhosva. Kuri kuya imwe gavhumendi, don't worry, tinomubata chete. Panouya imwe hurumende, ana manwere wavofanira kuterwawo. Vese vari kuita nyaya dzana sikala vachiita zvavo zvemahumbwo zvekushandiswa vafanira kuterwa, including chimudhara chinonzi malaba chiyechi chinofanira kusungwa futi. Ndochaifanira kanda chikumudya ndigere kuda zvese zvinofanira kumbonorima makabheji zvese zvimaloya zvese hapana zvinozivikanwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriro weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezuro vakaita musangano mudunhu reCalifornia nemuchungamiri weTaiwan amai Tsai Ing-wen vakavimbisana kuti hurumende dzavo dzichashanda pamwe chete. Musangano uyu wakaitwa panguva iyo China ichivimbisa kutsiva sezvo isingatori Taiwan senyika asi sedunhu rayo.
Musi wekutanga musi weFriday May 26 tiri kuita mapassport services tichibatsira avo vanoda kuita kuvhura mapassport avo kuvapa midziro akarasika akaexpire kuti adini auye agadzire mapepa avo. Zvakanaka kugara makarongeka. Poita futi ava nevana vakazonda kudiaspora ngavauye kuAtlanta, Georgia. Panati paSonesta Airport Hotel North ndipo patinenge tiri tichibatsirira kunyoresa vana vakabarwa kuAmerica neavo vana passport akaexpire neanybody anoda maconsular services musi weFriday neSaturday zuva rose paSonesta Hotel. Manheru eSaturday tine inonzi business dinner. is a dress-up business dinner. Avo vanhu vanoda kutaura nezvebusiness kana kunzwa nezvebusiness. Madito zvacho ese ari pazimexpousa.com. Our keynote speaker will be the ambassador of Zimbabwe to the USA, His Excellency T. Chifamba. Manheru acho kufurai papo tine inonzi welcome party inenge iri kusonesta hotel. Takakoka vaimbi kubva kuZimbabwe, vana Jema, vana Ja Master, vana Popten ne vana Tami Moyo vanenge varipo vachitiimbira weekend yose. Saka uya navagadzirira maditos acho ekuti ari kuimba musi wechingani anenge ari pazimexpousa.com. Saturday after the passport services masikata tine inonzi business breakaway sessions where vazhinji vedu vada kunzwa nyaya yepamwe business maincubations and all those things vanongouya kutaura nevazivi vanenge varipo kuti toita sei business.
Pane zvimwe here zvichange zviri kuvaraidza vanhu panguva iyoyi?
Manheru eSaturday from 8 to 2 a.m. tine fashion show neMiss Zimbabwe USA. Tine vashamadziri vanobva kuno kuZimbabwe vana V Candy vanenge varipo vachiita MC Miss Zimbabwe yacho iyoyo Saturday Manheru. Plus again tine music iri kuimbiwa for us. Takaikoka kubva kuZimbabwe kuti vatiimbire.
Tinorombo avo vange vari vaAnes Manjengwa vanobetsera kuronga Zim Expo ichaitwa kuAtlanta kuGeorgia mwedzi unouya. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva kunyika dzakadzidzisa vashandi ava. Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza ivo pasina vanhu venzvimbo iyi. Kuti ndiri muWashington DC ndini tanonoka Wande ndichikusiyai budu mako maChris Gande nenhau dzaizindebele.